This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera zvita 19, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Wakamboona panoita musangano wezanu uchinzi nemapurisa atashaiwa mapurisa kana kuti manpower yakakwana. Vhiki yapera iyo zanu yakanga iri kuVictoria Falls. Vakavharisa taundi yose Victoria Falls. Mapurisa akanga aripo, maCIO anga aripo, masoja anga aripo. Hatina kumbonza zvichinzi paita musangano wezanu wanzwa miswa nokuti mapurisa vatitashaiwa manpower yakakwana.
Bato remDCT rinoti mapurisa ave kushandiswa zvakanyanya nezanupf kuvhiringidza zvirongwa zvevanopikisa.
Pari zvino zvinhu zvakatiomei tikatarisa panyaya dzekuti tirime mainputs acho ari kupiwa nehurumende anenge achifarirwa kuti huru yekaidhu kupi pamatunguro enyika. Then ikozvo zvinhu zvacho kuti titenge mumashopu macho zvakaita sana shuga yakutorina kuti tingararame sei neshuga Christmas yakusvika.
Nasi tichange tiri kumhangura kuMashonaland West, uko tichange tichitaura nemumwe mugari weko nemamiriro akaita zvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObert Gutu vanoti mapurisa EZRP ave kushandiswa zvakanyanya nebato riri kutonga reZANUPF kuvarambidza kuita misangano. Izvi zvinotevera kurambidzwa kuita misangano kwebato iri nemapurisa achipa zvikonzero zvakasiyana-siyana, kusanganisira nyaya yekuti vanotyira mhirizhonga uye vachimbotiwo havana mapurisa akakwana ekuchengetedza runyararo. Svondo rino vechidiki muMDCT vakadziviswa kuita musangano nemapurisa vachinzi hapana mapurisa akakwana, uye mubatanidzwa weZimbabwe National Agreement Platform wakatozoenda kumatare kuti uite musangano neZuro. Musangano uyu unounza pamwe chete mapato ezvematongerwo enyika anopikisa, machechi uye masangano akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaGutu.
Icho kwadi Blessing, misangano yakawanda yatiri kuronga seMDC iri kurambidzwa nemapurisa. Dzimwe nguva vanombobvuma kuti itai musangano, asi chiripo richo at the 11th hour havoti chiregerai kuita nokuti mungazoita mhirizhonga. Mamiriro akaita nyika haana kunaka. Izvi tiri kuona kuti zvinhu zvinenge zvichitobva kumusoro chaiko kuhurumende yezanu nekuda kwekuti havadi zvamuchose kuti bato reMDC riite musangano. Nokuti chinonetsa ndechekuti hurumende yeudzvanyiriri inotya vanhu. Hapana hurumende yeudzvanyiriri inofarira vanhu. Pose pavanoona panoungana vanhu, hana dzavo dzinorova nokuti vanoziva kuti vanhu havasi kufara. Zimbabwe vanhu vari kutambura, kune zhara, hakuna mabasa, makambani akavharwa. Zvose zvinoonesa vanhu vanoziva kuti vanhu vari kunyunyuta. Zvino tiri kuona sekuti zviri kuitika pane zvokuti mapurisa vanenge vachitopuwa mainstruction kubva kumusoro chaiko 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 kuofisi yapresident.
Zvino sarudzo dzichaitwa sei muna 2018 kana misangano yatotanga kuregedza kuitwa munguva inoi?
Izvo zvongotaridza kuti 2018 richava gore rakagozha rakaomarara zvikuru.
Asi ka mapurisa dzimwe nguva vaGutu vanenge vachiti vanenge vasina vanhu vakakwana vekuita basa rekuchengetedza runyararo.
Izvo zvinosetsa izvo Blessing. Wakamboona panoita musangano wezanu uchinzi nemapurisa atashaiwa mapurisa kana kuti manpower yakakwana. Vhiki yapera iyo zanu yakanga iri kuVictoria Falls. vakavharisa taundi yose Victoria Falls. Mapurisa akanga aripo, masiya iwo anga aripo, masoja anga aripo. Hatina kumbonza zvichinzi paita musangano wezano wanzi wamiswa nokuti mapurisa vati tashaiwa manpower yakakwana.
Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Vamwe vagari vekumaruwa ekumhangura kumashonaland West Province vanoti mabasa munharaunda yavo ari kunetsa uye kuvharwa kwemugodhi wemhangura kuri kuita kuti zvinhu zvinyanye kuoma. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaTimothy Mukai vanova mugari wekumhangura kuti tinzwe mararamiro avari kuita.
Pari zvino zvinhu zvakatiomei tikatarisa panyaya dzekuti tiri nemainputs acho ari kupiwa nehurumende anenge achifarwa kuti uri website kupi pamatumiro enyika. Then ikozvo zvinhu zvacho kuti titenge mumashopu macho zvakaita sana shuga, shuga yakusitori nakuti tingararama sei neshuga Christmas yakusvika. Totarisa kumari dzemapei Christmas yacho 29 ndozuva ratunzi tange tichipiwa mari kumasivu 7. Saka inongozuva tichangupfuura tisina kufara nemhuri. Then bonus haringonzichawe but zvari kunzichawe hatitanatana kuti zvakamira sei.
Kana muchiti mari dzebonus hadzisi kuuya, pane tsanangura yamambopuhwa here kuti zviri kufamba sei nevakuru venyu?
Tsanangura hapana kunzi uri kutabepara nhasi era kuti ndoinga ichingotiwo joyful civil servants bonus but hapana kutaura kunzi iri kuya rini, irikonzi mari iri kutsvagwa but madesi chai kuti tizoti tichange yakurini hapana.
Tichitarisawo nyaya yemabasa munharaunda yenyu yemhangura, ari kuwanika here?
Mabasa hamuna. Basa ari kutonetsa kutoti kana uri pauri ipapo ukatadza kurichengetedza ukangoiri kana wabva ipapo hapasina zvokuita. Wana kutongoraramawo nekurima kwacho, kurima kwacho ndokwaonesa mvura ndo iri kunayawo zvematurundunduwe.
Saka kunze kwekurima kwaimbenge kuine mugodhi, uchiri kushanda here kana kuti ratongovawo zuru rakapinda nyoka?
Ini ndane 12 years ndatinda munzvimbo yemhangura ndakasvika mugodhi usasashande kusvikana nhasi. Migwagwa yacho yekuti mota dzinazofamba kwanditogara kwacho migwagwa hakuina.
Saka munotofamba netsoka nzendo refu kuti muende kunokwira michovha?
Zvokuma 30 kilometers wokwira muchovha kuti muchovha wacho unonge wakuzokwisisa mumhangura chamu chamu mumaine mangwa unogona kubhadhara $3 kubva paunenge wakwira asi wambofamba netsoka kumazvokuma 30-40 kilometers.
Mumwe mugari wekumhangura kumashonaland West vaTimothy Mukai vari parunare kumhangura kwakare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Tiamba.
My Instagram.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese ma sweeter. Doro tandira pasi tafadza vari pasi tafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwavanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro na muzvare Alice Kuvea, avo vanoshanda ivo nesangano reWomen of Justice Arise, iro rinobatsira chirikadzi, nerera nevanorarama neurema. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Kuvea.
Makadi henyu.
Mungatitsananguriro kuti sangano renyu rinoita nezvei?
Ndakamirira organization kana kuti boka rinonzi Hoja Women of Justice Arise. Tiri kushanda nemadzimai akarasikirwa nevarume, chirikadzi pamwe nenherera. Tiri kubatsirana mukuita mabasa emaoko uye pamwe chete nekubatsirana pamacounseling uye nekunamata nekuziva Mwari. Uye mushure mezvo tiri kubatsirana zvekare takatibatsira chirikadzi nechikapu nembatya zvinova zvinhu zvatiri kuita nguva ine yechrismas uye munguva dzichapera uye tichange tichibatsira shirikadzi nekubhadhara mari dzemaschool fees pamwe nekutenga mainifomu evana vavo saka pari zvino tiri mubishi rekunyora vana kubva munzira yechitungiza budiriro mufakose epos tichazenge tichienda nekumamisha nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana
muri kushanda nemadzimai anobva kunharaunda dzipi
Women of Justice Arise iko zvino riri muHarare kubudiriro kushanda nemadzimai ari munharaunda yechitungiza budiriro mufakose kamwe chete tine tarisiro yekuzonge tichizonosangana nemadzimai ekunzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya kumaruwa kunova kwatinoziva kune shirikadzi nenherera zhinji iko zvino tiri kushanda zvekare tine tarisiro yekushanda nemachechi mazhinji nekuti machechi ndo kwatiri kutarisira kuwana rubatsiro rwakawanda tiri kutarisira kuwana rubatsiro rwakawanda kubva kumachechi pamwe chete nemamwe maorganization hoja yaane mumwedzi mina tingati 4 months yatangwa muno muzimbabwe head office yehoja iri kuuk kuno kwa yakatangwa makore ma4 apfuura muno muzimbabwe yaane 4 months yatangwa
yakatangwa nani kuuk uku
kuuk yakatangwa nemukadzi anonzi Dibhora anoti chiratidzo kana kuti ivhizheni yaakaratidzwa namwari yekubatsirwa kwemadzimai izvo tichicherechedza tikaverenga bhaibheri zvinowakwa kukombikana kuti Judges 4:5 apo Dibhora paanosumuka pamwe chete nemakukota kuda kusunungura vanhu vakanga vakatapwa saka chiratidzo chaakaratidzwa chaakaona namwari chichinzi vakadzi ngavasumuke pamwe chete vachibatsirwa nevarume kuti vange vachisimudza avo vanoshupikwa vanosanganisira nherera chirikadzi nevakota vainacho vari kutambura mukati menyika yezimbabwe
chirikadzi dzinenge dzichida kubatsirwa muchirongwa chenyu dzinokuwanai sei munowanikwa kupi
sezvo ndirini mukutungamira zimbabwe vanokwanisa kundibata panhumba dzinoti 0777662414 nekuti tiri kushanda navo uye pari zvino tanyora nherera dzinokwana kuita 150 izvo dzatichange tichibhadharira maschool fees pamwe chete nekutengera mainifomu mukutanga kwajanuary musi wa22 December tichange tichipa nherera chirikadzi pamwe chete nevakaremara chikafu pamwe chete nembatya izvo zvatakawana kubva kumachechi pamwe chete kune vanhu vakanzwisisa kutambura kwevanhu ava uye tichiri kungopema kune machechi makambani pamwe chete nevanhu vakazvimiririra nemaorganization vanokwanisa kutibatsira kuti vauye vatibatsire
inhuna dzipi dziri kutaurwa nechirikadzi dziri kuvanetsa zuva nezuva pari zvino
muri muHarare shirikadzi zhinji dziri kutema panyaya dzemari dzemarendi chikafu mbatya uye nyaya dzemakufizi uye mari dzekuti vakwanise kuwanikwa vachiitawo mabasa ekuti vakwanise kuwanikwa vachirarama
pane rubatsiro ramuri kuwana here kubva kuhurumende
kuhurumende pari zvino hatina rubatsiro rwatati tawana takambenge taenda kunobvunzurudza tichida kuti tikwanise kubatsira nherera nechirongwa chaimbenge chiripo kare chebhiru yakavharwa gore rapfuura saka pari zvino pakanga pasina chirongwa chaibatsira kubhadharwa kwemaschool fees enherera saka pari zvino hapana chatiri kuwana kubva kuhurumende ende tinokurudzirawo kuti dai vehurumende vatibatsirawo vabatsira nherero vabatsira chirikadzi kana kuvapa kapenjeni zvako zvekuti vaone kurarama
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Alice Kuvea vesangano reWomen of Justice Arise kunge manga muinesu pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives upenyu hwedu
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvakawanikwa nezimbabwe kubva pamusangano weicasa weinternational conference on aids and stis in africa kana kuti icasa uyo wakaitwa muHarare mazuva mashoma apfuura mukutarisa nezvechirongwa ichi tabata mutauriri wesangano renational aids council amai tadiwa pfupa
tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 amai Pfupa.
Ndatenda Zimbabwe.
Amai Pfupa, Zimbabwe yakakomborerwa yakakwanisa kunge ichiita musangano weikasa wechigumi nesere. Ukauya ukapfuura. Chii chinganzi chakasara chakabatwa neZimbabwe kubva pamusangano?
Senyika yeZimbabwe takadzidza zvakawanda kubva pakonferensi iyoyi. Chakakanyanya kubata matsva akaitwa panzvimbo World Health Organization. Ari kutaura iwo kuti munhu wese anenge abatwa utachiona hweHIV anofanira kuiswa pachirongwa kana kuti kutangisa kupiwa mushonga zvisinei nesidzifo kaundi yake kuti iri papi. Takadzidzawo zvakawanda maringe nekuti tingaita sei kuti tikwanise kubatsira vari kurarama neutachiona hweHIV tichitarisa zvinhu zvinenge kunoongororwa viral load, kunoongororwa CD4 count, kuti masoja akamira sei mumwiri memunhu.
Totarisawo matambudziko akatarisana neZimbabwe pane ino nguva, zvikuru munyaya dzemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Mungaona here zvose izvi zvichizobudirira kuteverwa?
Maguidelines igwaro rinenge richikubatsira tiende pamberi maringe nekumanaja dzinga reHIV kuti tingarigadzirisa sei vedu. Asi tatarisana negwaro irori rinotibatsira kuti tingaenda sei pamberi, tinenge tava kutsvaga mari nezvinhu zvingadiwa kuti tikwanise kuraramisa vanhu vane utachiona uhwu vari munyika ino yeZimbabwe. Mari iri kunetsa hongu tinobvumira majonga, asi tiri kutarisira kuti tikataura nevanotibatsira nehurumende yedu senyika yeZimbabwe ticharamba tichienda pamberi kuderedza denda reHIV. Hatisi kutaura isusu kuti seZimbabwe tinokwanisa kupa mishonga yakazara, asi tiri kuti isusu tiri kuedza nepese patinogona kuti wese anenge achifanira kunge ari pamushonga tikwanise kunge tichimuwanira mushonga waari kuda. Zvese zvinoda kuitwa kuti tidzivirire izvi kubatwa kwekuti munhu asabatwe neutachiona zvakaita sesekamusizvini, zvekudzivirira kuti ana mai vasatapurire utachiona kuvana nezvimwe zvakadaro, tinge tichikwanisa kunge tichizviita kubudikidza nezvirongwa zvatinazvo zveHIV National AIDS Council.
Pane mishongawo here mitsva yakaparurwawo pamusangano iwoyu?
Pane zvakawanda pamusoro pemishonga uye kuti unotorwa neuwandu hupi. Kwakaparurwa zvenyaya yekuti vanhu vanokwanisa kunge vachizviongorora kuti vane utachiona here, inonzi self testing yanga iriko ichikurukurwa nezvayo. Zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira senyika kuti tichadzidzawo tigotora zviri zvitatu kubva pazviri kana kutora zvese zvichienderana nekuti isusu senyika tinozvikwanisa zvakadini uye nyika yedu yagadzirira zvakadini, nekuti zvimwe zvacho zvakaita sekuzviongorora zvinhu zvinoda kugadzirira. Hongu takatotanga kuzvitarisa mapilot projects akaitwa, asi tine zvakawanda zvatingada kuita kuti tikwanise kunge tichizvigadzirira.
Pane chirongwawo chakaparurwa chedoor to door, chiri kufambawo sei chirongwa ichochi?
Chirongwa chedoor to door chiri kuitwa neZimfia chiri kufamba zvakanaka. Tirikufara kuti tikakwanisa kunge tichitaura nevanhu tichivaonesa kuti zvakanakira nyika yedu sei, zvakanakira ivo sevanhu nenzira ipi. Saka pari zvino tiri kuona vanhu vachigamuchira, vari kuuya tichizotaura navo, vari kuvagamuchira zvakanaka, nekuti takavaonesa kuti kana uchinge wabatwa une utachiona kuongororwa kunenge kwauya mumba mako, zvakuitirawo zvakanaka wokurumidza waendawo pamushonga kuti ukwanise kurarama semumwe munhu sevamwe wese vasinawo utachiona.
Manga makateerera kuna amai Tadiwa Pfupa, vanove mutauriri wesangano reNational AIDS Council muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai muchirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bato reMDCT rinoti mapurisa ave kushandiswa zvakanyanya neZANU-PF kuvhiringidza misangano yevanopikisa. Vanhu vekumhangura vanoti kuvharwa kwemugodhi weMhangura uye kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzekurima kwave kuita kuti upenyu huvaomere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzechirungu.
Thanks very much,